manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo zvitatko 2021 makatirira ku studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Mubato rinopikisa reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora moita makakatanwa anotyisa pamberi peimwe Congress iri kutarisirwa kuitwa mukutanga kwegore rinouya. Ii ndiyo mimwe msoro inao zedu za nasi zijiwa kwa mure chiva kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Bazerezo utano rinoti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi matatu nevashanu kana kuti 4735. Vanhu zviuru zvitatu nevana kana kuti 3004 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvatanga kupararira gore rapera vave zviuru zana nemakumi matanhatu nemashanu nevaviri kana kuti 165,002. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mana nematanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 3,943,961 vabayiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga. Vabayiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu kana kuti 2,966,892. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba panopera mwedzi uno. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya zveutano uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu remashonaland Dr. Enoch Maida avanoti nekupararira zvakanyanya kwoita chirwere cheCovid-19 zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba.
Nokuda kwekuti tava mufourth wave iyoyo neutachiona hunonzi Omicron watakambotaura panguva yadarika tinongoramba paine kurudziro zvikuru yokuti vanhu vabayiwe nhomba iyo yeCovid-19 zvatingareva chiti kuitwa vaccinate vanhu ngavavaccinatewe vanhu ngavabayiwe vanhu ngavajungwe vaya vasati vabayiwa vaya ngavabayiwe muchaona kuti patova nekurudziro yokuti vanhu vapiwe inonzi booster dose kana kuti kubayiwa kechitatu zvikuru kuna vaya vanonzi mafrontline workers vanenge vachinyanya kuonana nevanhu kana neveruzhinji mumabasa avo
muunga pamuenzaniso ipapo
vangava vari muzvipatara varapi vaya kana kuti vanowanza kuona vanhu mungava mu mabasa anoita kuti vasangane nevanhu kakawanda ndo hatingatiwo mafrontline workers iwayo saka vanenge vachifanira kuti vakwanise kuti vabayiwe nhomba zvinobatsira zvakachiongororo inoratidza kuti kubayiwa nhomba ikoku kana kuvaccinatewa kunobatsira kuti munhu nyange ukabatwa neutachiona hwecovid asi haunyanyi kurwara nawo uye hauiti macomplications angakusvitsa pakupinda muchipatara uye kuti ufe necovid kwacho kunenge kwaderera zvikuru saka ndosaka vanhu vachiramba vachikurudzirwa kunzi ngavabayiwe nhomba.
Saka kana vanhu vabayiwa nhomba dzese panenge pasina chikonzero here chekuti varambe vakapfeka zvivharamuno nemuromo kana kuti mamask?
Nyangwe vanhu vabayiwa asi havafani kurega kupfeka mamask zvikuru kana vabuda mudzimba dzavo vachienda paruzhinji ngava vakapfeka mamask sezvinotarisirwa zvakavhara mhino nomuromo uye ngava vanogeza maoko avo nguva zhinji ya tinga tienda hijinia nukusanitize maoko avu zvoita kuti nyango akabata kumeso maziso muromo mhino zvipangapinda nautachiona maoko avanenge akachena asina utachiona zvinokurudzirwa zvekuti kana vanhu vachisvika paruzhinji ngavasa nge vari pedo na pedo na vanhu yatingatia physical kana social distance nyekuti pa wakamira ipapa ukatandavadza maoko ako nenge usiri pa pedo pedo na vamwe
zvinobatsira izvi
ndo zvinobatsira kuti nyangwe akava nokosora kana kuhetsura utachiona ungava mavare hweCovid usaita kuti wogo hufema saka izvo zvakakosha kuti vanhu vazive chenjedzo iyoyo inobatsira zvikuru kuti vanhu varangarire kuti utachiona hweCovid hausati hwapera huri kuramba huchitosimuka uye hunokwanisa kuti hupararire kana kutatapuriranwa nenzira inoita kudzimwe nhambo tigozorwara zvikuru kune vasati vabayiwa
nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Mubato reMDCT rinotungamirirwa naba Douglas Monzora munonzi maita makakatanwa anotyisa uye kunetsana uku kunogona kuguma kwave kumatare edzimhosva. Bato iri ratarisana neimwe Congress yekusarudza vatungamiri vatsva asi paita kusawirirana kuti sarudzo idzi dzoitwa sei zvakanaka sezvo vaMonzora nemwe mutevedzeri wavo Dr. Thokozani Kupe vave makara asionane. Makakatanwa aya akapa kuti vamwe mubato iri vati Dr. Kupe vanofanira kudzingwa kuva nhengo yedare reparamende uye mubato. Asi muzvare Kupe vanoti hakuna sarudzo dzakachena dzingaitwa kana vanovatsigira vachidzingwa mubato vachipomerwa mhosva yekuti vanotsigira MDC Alliance. Magweta amuzvare Kupe anonzi akatonyora tsamba kumunyori mukuru webato iri amai Porina Mpariwa vachida zvisungo zvakabuda musangano weNational Council webato iri zvekuda kudzinga muzvare Kupe. Mukuzeya nyaya iyi Tabata Sachigaro webato reMDCT vaMorgan Komichi avo vari kuramba kuti mubato mapindwa naPongwe.
Awa ndo manyepo blessing ari kuitwa nevanhu vane godo nekubudirira kuita musangano wedu weMDCT. Musangano weMDCT chinhu chakatanga chishorwa zvikuru chichinzi ibato risina vanhu ibato risina kwarinoenda. Asi kubva patakatanga kuita maprogramu okuenda paground kusinga nevanhu tichikopa mashura themasimakanzo yatikaita mukati medu echingapera iyo paseri of which inindandi national chairman ndindakacheya nesimakanzo iyoyo asi nekumbeka nezomupeni iyoyozo achose kuti madhamukuru anofanira kudziwa. Chinhu chakabuda imomo itwas nyaya yahombe yakabuda imomo yanga iri agenda yedu yenational congress ordinary congress yatiri kuronga takawirirana neordinary congress iri kuzoitwa sometime end of February early week of March kuti tisarudze utungamiriri hweMDCT and it was unanimous after ite debate vanachitaurirana asi takawirirana yedendo kudei vendonisemi yokuti madam kuti vanofanira kudzingwa haina kumbobvira yataurwa kana kudibhetwa kana kumuhwa as a motion by anyone akanga ari muimomo. And it suits with the leadership of MDCT. We are not eager and we don't want to encourage anything that is going to do with the divider.
Asi, maka puwele tamba irikuwa kugwetarawe.
Andina kiyona enda ilanda. Ancho vizuita. Tamba yukito kutu nguwane weto bana. Kutipane tamba ya kada. Ina nite yukito tamba yoyo. And the president, msanga na wangu, wakitombo mteorea. Kana anizwa adi, msanga na wita pana mbotu zanya yoyo. Saka iza nipote mziri au amakuwa alukuwa buda kuwa mao wanda kuona NDCT ikiparara.
Tichita urauni vamu mbato renyu wa rukuti iwo pani matambudziko aripo pakatipa amaikupe na vaMonzora uye varukuti iwo maikupe havasiku ya kumusangano zvinova zvakuva gumbura misangano inenge ichiitwa nevakuru vakuru zviri kufamba sei?
Awadzo tumapiko tunogobuda hako hapo na bako asi asuna any substance nekuti National Council yatakaita sombe yafura madamu kupe vanga varimo.
Sachigaro webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Komichi vachitaura vari parunare muHarare. Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo mutauriri wamuzvari Kupe Vantando Ndlovu.
Indeed, I can confirm that the former Deputy Prime Minister of the Republic and MDCT Vice President Dr. Kupe has engaged her lawyers to seek clarity from the party on whether or not they want to recall her. Particularly, she wants the party to finish with the 26th of November National Council meeting, where some statements were made to the effect that she must be removed from office. The second question, my brother, it is untrue that Dr. Kupe is afraid of the ordinary Congress. If there is anything, Dr. Kupe is clearly awaiting the long overdue MDCT ordinary Congress. However, she is concerned.
Icho kwadi kuti Dr. Kupe vakaenda kumakweta avo vachida kunzwisisa nezvechisungo chekuvadzinga mudare reparamende. Vari kuda kuziva zvakabuda mumusangano weNational Council wemusi wa 26 Mbudzi wakataura nezvenyaya iyi. Pamubvunzo wako wechipiri, handi chokwadi kuti Dr. Kupe vari kutya sarudzo dzeCongress. Vange vagara vakatogadzirira sarudzo idzi uye dzaifanira kunge dzakaitwa kare. Asi havasi kufara nekudzingwa kwevatsigiri vavo vangave mameya, makanzura nenhengo dzeparamende vachinyeperwa kuti vanotsigira vaNelson Chamisa. Izvi tiri kuti ngazvimire nekuti zvichapa kuti sarudzo dzeCongress dzisatambirwe. Kubira sarudzo, hatisi kufara nekuda kwekutyorwa kwebumbiro remutemo webato kuti sarudzo dziitwe mukati memwedzi miviri kwete misere sezviri mubumbiro remutemo webato.
Mashoko emutauriri wamuzvari Kupe Vantando Ndlovu vachitaura vari parunare muBulawayo. Zimbabwe inonzi ichiri kutatarika kuzadzikisa zvinotarisirwa pasi rose kumisa nyaya yekumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kwavasingadi kana kuti human trafficking. Svondo rapera, pane mumwe murume wemuZimbabwe akabatwa kuBotswana aine vana vanomwe vaaida kuedza kuendesa kuSouth Africa zvisiri pamutemo. Nyaya dzakadai ndidzo dzinonzi nenyanzvi dziri kupa kuti ongororo inoitwa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, State Department, riise Zimbabwe panyika dzinoda kutariswa zvakanyanya kana kuti Tier 2 watch list, sezvo dzisiri kuzadzikisa zvinotarisirwa kuitwa kumisa dambudziko iri. Mutorodwe nhau Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Gwaro State Department rinonzi 2021 Trafficking in Persons Report Zimbabwe rinoti kunyangwe Zimbabwe iri kutatarika kuzadzikisa zvinotarisirwa mukumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo zvisiri pamutemo, iri kuedza zvichitariswa pakutongwa kwemumwe munhu ndokunopika uye kubuda negwara rakajeka rekuti yopedza sei dambudziko iri. Gwaro iri rinoti Zimbabwe haisi kuchuchisa nyaya idzi kana kupawo masangano akazvimirira zvikwanisiro zvekuita basa. Masangano akazvimirira aya anoti akabatsira vanhu vanodarika mazana mana vainge vambunyikidzwa vachiendeswa kwavasingadi. Bazi remuAmerica iri rinoti Zimbabwe haisati yavandudzawo mutemo wa 2014 Trafficking in Person Act kunyange ichigara ichivimbisa kuita izvi. Pane imwe nyaya iri mumatare iri kuratidza kuti dambudziko iri riri kuramba richikura, mapurisa emuZimbabwe, Botswana neSouth Africa ave kushanda ose kuti vakwanise kudzosera vana vanomwe vanonzi vaiendeswa kuSouth Africa vachidarika nemuBotswana zvisiri pamutemo nechimwe chizvarwa cheZimbabwe svondo rapera. Chizvarwa cheZimbabwe chiri muusungwa ichi vaEric Mpofu avo vanobva kuplantira havana kupiwa mukana wekuti vabvise mari yechibatiso pavakamira pamberi pamajistrate muzvare chandapiwa Monifi Mufancistown vachipomerwa mhosva dzekusabata vana zvakanaka uye kutakura vanhu zvisiri pamutemo kana kuti human trafficking. Vakasungwa musi wa 3 zviita kuBlue Town kuBotswana. Dare rakanzwa kuti vamupofu avo vane makore makumi maviri nemapfumbamwe vakaedza kutiza apo vakamiswa nemapurisa emuFrancistown vachityaira mota ine manhamba ekuSouth Africa. Vachitaura mudare muchuchiswenya imuzwarisisa Feline DJ vakati vana ava vanga vakawandiswa kumashure kwemota vachaitezwa ku South Africa uko kunofungidzwa kuti ndiko kunogara vabereki vavo. Muzvare DJ vakaudza dare kuti vana ava vana magwaro ekufambisa izvo zvinoratidza kuti vakajambiswa nepasingabvumidzwe apo vakapinda muBotswana. Muchuchisa akati kujambisa boda vana vadiki ava havane makore ari pakati pemapfumbamwe negumi nemairi kupinza upenyu hwavo munjodzi huru izvo zviri kuita kuti bhosva vamupofu ive yakakomba kwazvo. Vakakumbira dare kuti risape vamupofu mukana wekubvisa mari yechibatiso sezvo vasina pekugara pakanyatsoti tsvikiti muBotswana uye vari kupomerwa mhosva huru. Vainocent Saidi vanogara muguta reGaborone muBotswana vanoti tsika yekutakura vana vadiki zvisiri pamutemo itsika yakaipa zvikuru nokuti inovapinza munjodzi.
Problem kuvabereki vanodaro because unongochita vana pajei pari nekuti mwana wavo ikininda vasi kukochesa mwana upenyu hwemwana kupei kana uri mubereki anokochesa mwana wako mai kana baba wemwana unoenda unozitorera mwana izvi zvekuti ndichumire munhu kuakakasika unopaani kumhosva.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevana uye vari kugweta rakazvimirira varaini muchengeti vaudza Studio 7 kuti mamiriro ezveupfumi anyakaita manyamamire nerongo muZimbabwe ndiwo ari kuitawo kuti vanhu vapare mhosva dzakadai senzira yekusvaga mari.
Saka kana pane zvikonzero zvakasimba saizvozvo ndo pamwe pavanenge vachivanda napo kuti haiwaka tiri kuno kunze nenyaya yekuti zvinhu hazvina kumira kwazvo. Vana vari kuchikoro kumusha nenyaya yekuti kunoku zvinovanetsa kuti vauye vazojoina vangu. Saka zvatingaita kutoparadzana vana vosara isusu toendawo pakudzoka. Zvinonetsa pamwe vabereki vacho vanoitawo maproblem futi ndo saka vaizotsvaka nzira dzokuti votsvaka shortcut.
Studio 7 anaukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinonaa nezvemukati menyika vakazembe kazembe vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Asi hurumende inoti iri kuita zvese zvainogona mukupedza kutakurwa kwevana zvisiri pamutemo kusanganisira kusunga uye kutonga vanofungidzirwa kuti vapara mhosva idzi pamwe chete nekudzidzisa vanoferefeta nyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Basiru Ramaphosa nhasi vabatana nevamwe vanhu mazana maviri kuCape Town mukereke yeGroote Kerk kuchema muutungamiri wenyika weutongo werusarura ganda wekupedzisira vaFW de Klerk avo vakashaya nechirwere chegomarara musi wa11 Mbudzi vave nemakore makumi masere nemashanu ekuberekwa. Vadi Clark vakatungamirira nyika kubva muna 1989 kusvika muna 1994 uye vakasunungura muusungwa muna 1990 mushakabvu Nelson Mandela avakazova mutungamiri wenyika iyi mutema wekutanga. Vamwe vanhu vange vachiratidzira panze pekereke iyi vachishora Vadi Clark nemabasa avo munguva yerusarura ganda kana kuti apartheid apo vatema vakawanda vakatsakatika uye vachibatwawo senhapwa munyika iyi. Vanhu vanogona kusvika zana vakafa nezuro muAmerica nekuda kwemadutu mupengo kana kuti tornadoes akarova mumatunhu mashanu anoti Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri neTennessee. Vatungamiri vematunhu aya vanoti vanotarisira kuti uwandu hwevakafa huchawedzera. Zvivakwa zvizhinji zvakaparadzwa nemadutu mupengo aya ayo asingawanzotarisirwe munguva ino yechando. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vakasumwa nezvematambudziko asangana nevanhu aya uye vari kushanda nemagavhuna ematunhu aya kubatsira vakawirwa nedambudziko iri. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzevechidiki kana kuti Youth Forum, nhasi tine hurukuro nevanotungamira sangano rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku nezvavanga vachiita mumazuva gumi nematanhatu akanangana nekumisa mhirizhonga yemudzimba pakati pevanhukadzi nevanhurume kana kuti 16 days against gender-based violence. VaMaduku vanoti gore rino vakaedza dzimwe nzira dzekumisa matambudziko aya nekunyanyotarisisa mwanakomana. Ndatinzwei hurukuro yataita navo.
Ndine maprogramu akati wandei wandei atanga kutira abu kandisi kuti mkuu programa kweli mwishure kuti wechibitumi watine kina young women and girls kana kuti young girls and men kulangu wajikwanika kungi wachi mkifika kana kutipakura la matalu wako waone kukosha kuneka rano kazi kana kukosha kuneka rano kutu chene kwana bibinyo ya kati kutisaka tangati chi mwenye kutifindi ya goe mwenye kutu kutu ya kutu men engage so takaita takatena aichi mzakati wande atataka inye kinanga kutu ushishi ya wame zikuta wame zikuta wame 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 impact yanga ichira kuti kuti tikasaremekedza vanhurume pakusimukira kusimudzira madzimai zvinhu zvakazvisikisayo nenyaya yenharaunda yedukshonomano kuti inharaunda iri pati yaka inharaunda yagara ichikoshesa stereki munhurume kana kuti vana vakomana saka kwatiri kuti the main engage project yedu iri kunya kunanga orientation nurturing yekuti kuti tinyatse kuvurisa kushisa maranu kazi kutunati kita rock in young boys and young men
zirungwa izi zanga ziri kutambirwa sei mnaraunda
atingati zisho program zaita andrika za tanya nukuti wanataka digital data program kaita vila tunati ma stakeholders ziri huru kuro za tunati intergenerational kuti muswa 10 mesure takapanza kuita program yemabhora ingari soka pande patarishitatari vanhu vanga vachitamba vese vanga paine bhora revarume nebhora revakadzi asi tiri message yedu chai chai yange yakananga pakuti kuti mukomana kuti vasikana vange vachiremekedza tinge tetese vakomana tichiaudza kuti dambudziko riri kunya kutende kuti men nenyaya yeattitude yavo nenyaya yefocus kazhinji ndio vanoita zvinhu zvekuti vanhukadzi vazopesera vave wich nenyaya yeorientation ekuti community inenge chingoti aya kana uri mukomana ndiye wesimba kana uri munhukadzi ndifuna kuremekedza mwana mukomana saa zviri kutambudza nekuti vanhu vagara kuti aya ini kune masangano mazhinji anouya asinganyegara vachiita programming every day vanenge vachinzi vari kuiyani influence nobva kumadhorobha anobva kunzete nyika saka isusu kuti tiri vagari venharaunda atiri kunyanya kuitira izi pane kakutambirika kanyange kuti zvamuri kutaura zvinhu zvinhu zvingadai zviri controversial asiii mara dzeve muri kuremekedza sika saka mastakeholder kuti anosanganisa madzishe emazimbabwe atinoti matraditional leaders anosanganisira mamwe masekuza akafana ndi mabhizinisi vachinzi vati vane influence vari kuzvitambira kuti vari kuona sekuti tiri kuremekedza tiroeza kuremekedza tsika vane humwe unyanzvi kota tinge vakafanana
asi iro dambudziko rekumbunyikidzwa kwemwanasikana rakakura sei imo muchipingo
dambudziko rakakura asi tinoona kuti tii patatanga kuitawo maprogramming edu tinechirongo chitanga kuita inzia ndiitaanga itanga 2016 sati haitara zvemakore 5 apfuurayo tine zvakafanana kuti iri nyaya yechild marriage ya kunokurumbirai tanga tine 1 in every 4 tongoti 25% yevanhu vasikana vaisiya chikoro vari vadiki kana kurooza nekuda kwekuti kana vabereki vachirevana vechidii zvaikanganisawo nharaunda nenyaya yemagariro asi titori patatanga kuita programming apa it has reduced 1 in 5
vanotungamira sangano replatform for youth development vaclaris maduku vari parunare kuchipinge iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
jesu simba rangu muri simba rangu
ndinovimba kuti manheru akanaka kwamuri mose vateereri ini ndini tanonoka wande ndichifara kuva nemwi muchirongwa chedu chezvechitendero mibvunzo inoramba ichiuya Ngatinzwe mubvunzo wanasi unobva kumutereri anowanzobvunza mibvunzo yakaoma.
Makadiko makadiko pachirongwa chezvitendero mukomata nonoka wande. Ndini zvakare Shepherd Marumana.
Mukoma Marumana, tipe mubvunzo wenyu rwendo runo.
Ndinobvunzazve pamberi pezororo ratakararisana naro, zororo rekrisimasi rinova ndiro zororo rinonzi rinorangarirwa kuberekwa kwaJesu. Zuva ra25 December ndo rakaberekwa Jesu.
Icho ichokwadi. Saka mubvunzo wenyu apa unotii? Chii chamunoda kunzwisisa?
Mubvunzo wangu uri kuti zuva iri sei machechi akawanda echiita sekuti haasi kurikoshesa zuva iri rekuberekwa kwaJesu. Chii chinomboitika? Bhaibheri rinomboti chiiko pamusoro pezororo iri? Ndiyo mubvunzo wangu.
Mukoma Shepherd, tinoromba rakanaka nokuti tabata mufundisi Richard Moyo kuti vape minduro kumubvunzo wenyu.
Kwazuva imose mukati mechirongwa chanhasi chezvechitendero, ini ndiko mufundisi Moyo. Ndinokwasaiwo futi da kutenda zvikuru naBaba Shepherd Marumanda vakatumira mubvunzo wawakakosha kumaringe nezvekrismas nemose vateereri.
Tipevo pfungwa dzenyu mufundisi Moyo, munoti?
Nauya bvunzwa naBaba inhau yakakosha kuti sei vanamati vasingagoni kupemberera zuva rekrismas, vasingagoni kuita sezvinosiitwa vanamati. Hongu, zuva iri harisi zuva rakaberekwa Jesu Kristu, asi izuva ratakakuwa dzingozi ndo rakaberekwa Jesu Kristu sechitaurwa kuburikidza nekalenda ravaRoma. Asi harisi zuva rakaberekwa Jesu Kristu, asi zuva iri tinoritora sezuva ratinofara, ratinondoungana namani Shamwari, sezuva ratinondopembera nokudya zvakasiyana siyana pachitwa mabiko akasiyana siyana, chifara nokudya vazhinji vacha zvakasiyana siyana. Asi kuti sevatendi hatigoni kuita makonferensi kunyengetera muzuva rekrismas. Hongu variko vanogona kupemberera zuva iri vachinyengetera. Atiri kanesu vafundisi hatina mati, tiri namatawo kana kuinda kuchechi kwenguva diki, asi tichingonyengetera kuti Mwari kudenga maita zvakanamati sitaiti. Nokuti pazuva rekrismas rika tikaverenga kuchapta yamuprofita Jeremiah chapter 52 paverse 31-32 inotora sezvizvi: kwanzi zvino negore ramakumi matatu namanomwe rokutapwa kwaJoyakini mambo waJudha nomwedzi wegumi nemiviri nezuva ramakumi maviri namashanu romwedzi weIvhiri Merodak mambo weBhabhironi negore rokutanga kubata ushe kwake, akakudza musoro waJoyakimi mambo wavaJudha akamubvisa mutorongo.
Izvi zvinorevei mufundisi Mwoyo?
Kuva kuti zuva rechristmas iyi 25 December paitova nemambo wavaJudha wakanga akasungwa ari mutorongo, asi pakauya mambo uyu weBhabhironi wakamubuditsa mukati nezuva ra25 December mwedzi we24 akamukudza. Vanhu vakapembera pakadyiwa zvakasiyana siyana, karama chive pakadyiwa zvakasiyana siyana. Saka kubudzwa ndo pakangobvira zuva rekrismas iroro, asi vanhu vakazoti ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu. Ndo pane kupesana kuvanamati vakawanda, vamwe vachiti harisi ro zuva rakaberekwa Jesu Kristu nokuti paitova nomwe mambo wakanga akasungwa, asi mambo uyu wakatobuditswa mupaka muzuva rekrismas nokuda kwomu mambo apinda pachigaro. Asi zuva rakanzi rambe chirangarirwa asi nokuda kwevaRoma vakanegosieta kalenda iri vakati 25 December ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu. Kuva kuti vatendi havangagoni kupemberera kana vachiti ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu, kuva kuti kuberekwa Jesu Kristu kwaka kune secret harisi zuva rokuti ndirekiso, asi paiva nomwe mambo. But zvisinei zvazvo, sisu vatendi tinofanira kuti fare nokupembera uye futizve nekudya nokunwa nokungotenda ishuwa masimbosi.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda mufundisi Richard Moyo vataura nesu vari kuSouth Africa. Ngatinzweivo pamusoro pezvitendero kubva kwamuri vateereri. Ko vechiMoslem muripi? Vasingabvumi kuti kuna Mwari, tauraivozve nevamwe vakunzwisisei. Vezvimwe zvitendero tiudzeivo pfungwa dzenyu. Tinoda kunzwa kubva kune vezvitendero zvizhinji. Tumirai mibvunzo nemaaudio enyu pawhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka.
Zina rangu, zina rangu.
Tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda uchikwata che Christ like choir chine kambo Yesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Anokoneka nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.